Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi weShondo kukadzi 4 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance unoita musangano wavo mukuru muchitungwiza nhasi. Vanhu vane chitsama vanoungana mumusha weColdre Park muBulawayo vachiona vaimbi vakasiyana-siyana pamwe nekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota pasi pechirongwa chaitwa nemamwe masangano anoshanda akazvimirira oga achishanda nesangano reZEC. Zimbabwe Electoral Commission inokurudzira vakashungurudzwa munyaya dzine chekuita nesarudzo kana zvematongerwo enyika kuti vamhangare kumapurisa pamwe nekukomisheni yekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC iri kukurudzira vakashungurudzwa munyaya dzine chekuita nesarudzo kana zvematongerwo enyika kuti vamhangare kumapurisa pamwe nekukomisheni yekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission. Mugwaro raburitswa nesangano iri rasainwa nasachigaro mutsva weZEC amai Priscilla Chigumba, boka rinoona nezvesarudzo iri rinoti riri kushushikana zvikuru nenyaya dzemirizhonga dzine chekuita nesarudzo pamwe nezvematongerwo enyika idzo dziri kuburitswa nemamwe mapoka enhau. ZEC iri kukurudzirawo mapato ezvematongerwo enyika kuti aremekedze mutemo unobata mapato ezvematongerwo enyika wePolitical Parties Code of Conduct uri pasi pemutemo wezvesarudzo weElectoral Act. Boka iri rinoti rakazvipira kuita sarudzo dzinotambirika uye murunyararo, mapoka ose achiita zvaanotarisirwa kuita pasina zvimhingamupinyi. Vanhu vakawanda zvikuru kumaruva vanonzi vari kushungurudzwa vachimanikidzwa kusarenda marusiti anoratidza kuti vanyorisa kuvhota. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaFarai Maguhu.
Mashoko aamai Chigumba akanaka zvikuru, asi tinoda kubva takurumidza kutaura kuti haasi mashoko matsva. Mashoko agara achitaurwa nemunhu wese anoshuvira Zimbabwe ramangwana rakanaka. Saka tinoona kuti dambudziko riripo harisiri kuZEC dambudziko remhirizhonga. Dambudziko remhirizhonga ilogic iri mubato riri kutonga reZANU-PF. Kubva kuhondo kusvika pari zvino, ZANU-PF yakaramba iri mumodi yehondo. Saka kwavari maelections zvinoreva kuti hondo. Ndosaka muchiona vanotanga dzimwe nguva kuridza nziyo dzehondo, kuvhundutsira vanhu mawar veterans nezvinhu zvakadaro. Saka pakasava nethat transformation, pakasagadziriswa dambudziko iroro, masungiro iwawo ekuti sarudzo inoreva hondo, inoreva kuti iri bato rezanu rikadyiwa, zvinoreva kuti nyika yarasikirwa nekuzvitonga kuzere. Pakasagadziriswa masungiro iwawo, handifunge kuti mashoko aJaji Chigumba ane zvaangashandure pamhirizhonga.
Asi kava Maguhu, tinonzwawo vemapato anopikisa vachinziwo vanotanga mhirizhonga, sei muri kunanga ZANU-PF?
Mabato anopikisa mazhinji acho vanongopomerwa mhosva pasina umbowo, asi tisi tinozviziva kuti violence yemuZANU-PF inosupportwa nestate institutions akaita semapurisa, mauto nemakwaza state institutions akaita semaborder agency, mawar veterans nevamwe vakadaro.
Asi tingaona here vanhu vachisimuka vachienda kunomhangara kumapurisa pamwe naiko kuZimbabwe Human Rights Commission sezviri kukurudzirwa neZEC izvo?
Zvinogona kudaro, vanhu vanokwanisa kuenda zvavo kunomhangara, but vashoma nekuti ruzhinji rwemuZimbabwe vanobatanidza bato rezanupf nemapurisa nemasoja uye nemamwe mainstitutions ehurumende.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vafarai maguhu vari parunhare muHarare nestudio 7. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rezanupf panyaya iyi. Mapato anopikisa achishanda ari pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance nhasi aita musangano kuchitungwiza uko azivisa kuti haasi kuzobvuma kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa iite sarudzo nguva yadzo isati yasvika sezvakatarwa mubumbiro remutemo wenyika. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura vakamirira mutungamiri weMDC Alliance, vanova zvakare mutungamiri weMDC team vamoge mutsvangirai, mumwe vavatevedzeri wavatsvangirai vaNelson Chamisa, vati havasi kuzobvuma kuti sarudzo dziitwe nguva yakatarwa mubimbiro isati yasvika kana kuti kudarika.
Tiri kuenda kumaelections ari kuuya kubva muna 22 July kuenda muna 22 August. Hatisi kuzobvuma kufambiswa kwemaelections achienda kumberi kana kuti achiuya kumberi. Tiri kuti kuna Munangagwa hauna simba iroro bumbiro remutemo ndori not governor panoitwa maelections.
Vachamisa vaudza zviuru nezviuru zvevanhu zvapinda musangano wanhasi uyu kuti havasi kuzobvuma kudyiwa vakasvinura sematemba musarudzo nezanupf rwendo runo, vachiti vanoda kuti mutemo wesarudzo uvandudzwe.
Gore rino hatichabvumi kuti maballot paper apurindwe nemunhu watisingazive. Takatuma vana vamonzora, takatuma sekretari wedu wemaelections Comrade Uchi vazvizvai, tikati ndai munovaudza kuti tinoda kuti tiwirirane neprinting company yemaballot because ndobva tiri kurohwa ipapa.
Mumashoko avo kuDavos, vamunangagwa vakati sarudzo dzinogona kuitwa nekukasika. Vachamisa vakurudzira vanhu vese munyika kuti vanyarase kuvhota, vachiti sarudzo dzegore rino ndidzo dzekubvisa ZANUPF pachigaro. Mutungamiri weMDC Professor Walsh Mncube vatiwo kunyange hazvo vatsvangirai vasiri kupinda mumisangano iyi, vakavapa mvumo yekuita misangano iyi mumatunhu ese munyika, vachikurudzira veruzhinji kuti vashande vari mualliance iyi. Vancube vati kunyange hazvo ZANUPF yakasandura utungamiri hwayo apo yakata ndanisa vava Robert Mugabe gore rapera, hapana chati chachinja mubato iri.
Akati go back kuvanhu so that we can explain kuti akusati kwachinja. Nangagwa naMugabe semfanana, chiwenga naMugabe semfanana. Akati prof remember kuti vakomana apa ndivo vakaita first coup, preemptive coup in 2008 to prevent President Tsvangirai from going to state house.
Mutungamiri wePeople's Democratic Party vatendai BT vati alliance ine urongwa hwekusimudzira magaro evanhu nekugadzirisa upfumi hwenyika, uye inokwanisa kuita izvi nekuti ine shamwari dzekunze dzakawanda.
And it knows kwanisa izvi because chinhu chatinacho kuMDC alliance it trusts neconfidence nehama dzedu dziri kunze kwedzimwe nyika, kunana United States of America, kunana United Kingdom, kunana India, kunana China. They have confidence and trust muhurumende yavatsvangirai. And vazhinji, vazhinji, you know what we did. Takabatwa chioko nezanupf mugovernment of national units.
Vamwe vatungamiri vemapato manomwe ari muMDC Alliance vanosanganisira vaJacob Ngarivhume veTransform Zimbabwe navaAgripa Mutambara veZim People First vatsanangura kukosha kwekushanda pamwe chete muAlliance. Vachamisana vancube vati kunyange hazvo pakasave nekuwirirana, vanhu vanofanira kushanda pamwe chete muAlliance kuti vakwanise kuita chinangwa chavakaumbira bato roMDC muna 1999. Mumubatanidzwa uyu mune makakatanwa zvekutoti vanhu vari mubatanidzwa pamwe nemapato acho vave kupikisana pachena, uye vamwe havasi kutopinda mumisangano yacho. Pamusangano wanhasi paita makakatanwa ekuti ndiani otaura pakati pevatevedzeri vavatsvangirai vange varipo, vanoti vachamisana vaele asmudzuri uye vachamisa ndivo vazotaura. Vamudzuri vakabva vasina kutaura. Mutauri weAlliance vaWalsh Mncube vari zvaitika nhasi pamberi pemhomho yavanhu hazvina kunaka, uye vachagadzirisa nyaya iyi nebato reMDC kuti zvisaitike zvekare. Vamudzuri ndivo vakasanobara chigaro chavatsvangirai Asi ivo vatsvangirai vakaduma vachamisa kuti vavamirire mumusangano yeAlliance. Mumwe wevatevedzeri vatatu vavatsvangirai muzvare Tokuzani Kupe havasi kutomboenda kumusangano yeAlliance iyi. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza. Ndini Godwin Mangudla.
Vanhu vane chitsama vaungana mumusha weColdre Park muBulawayo nhasi vachiona vaimbi vakasiyana siyana pamwe nekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota pasi pechirongwa chaitwa nemasangano anoshanda akazvimirira oga achishanda nesangano reZimbabwe Electoral Commission mukuedza kukurudzira vanhu kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dzichaitwa gore rino. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vevanhu ava vanosanganisira vechidiki vange vachinyoresa kuti vagokwanisa kuvhota kekutanga muupenyu hwavo. Mumwe wevanhu vakadaro ndiKindness Mukume, uyo atange asati awana mukana wekunyoresa achitiwo azokwezvwa kuuya kuzonyoresa nenyaya yekuti ange auya kuzoona vamwe vevaimbi vange varipo sezvo achifarira zvemumhanzi.
Ndanichitoshaangu mukana, sakutori my first time.
Mumwezve wevechidiki muzvare Shamiso Ncube avo vane makore makumi maviri nemana ekuberekwa nemumwe wevanyoresawo kuti vagokwanisa kuvhota pachiitiko ichi vachiti vange vasati vanyoresa nekuti vange vaoneka nguva vari kuSouth Africa.
Ndandisipo ndandiri kuSA saka iyezvino ndadzoka kumushando saka ndakoregista.
Vatawanda Chimini vanove mukuru wesangano reElection Resource Center rinove rimwe remasangano ange ari muchirongwa ichi vati vakatanga kushandisa chirongwa chekushandisa vaimbi kuedza kukwezva kuti vanhu vanyorese kuvhota kubvira gore rapera. Vati chirongwa ichi vari kuchiita senzira yekuedza kukurudzira vanhu kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota kunyanya munzvimbo dzine vanhu vashoma vari kuita izvi. Vachimini vatiwo kunyange hazvo chirongwa cheBVR mop-up chaiye kupera, chirongwa chekuedza kukwezva vanhu ichi chinobatsira sezvo kunyoreswa kwevanhu kucharamba kuchienderera mberi kusvika mazuva 12 mushure mekunge zuva rekuvhota ratarwa zviri pamutemo.
Basa ratiri kuita rakakosha, riri kubatsira kuvamwe vatiri kutaura navo panapa vanga vasati vatoregista asi vaine zvese, asi nekuti taita urongwa hwakadai vabva vatoona mukana wekuti vadii varegiste kuzovhota. Saka tofanira kuti zvinge zvichinakidza zvokuti vanhu varegiste, vanhu vachipuwawo information yekuti kuregista kwacho zvinorevei, ndekupi kunyepa, nekuti vamwe vari kunyeperwa izvezvi kuti tikakuregistai tadai sotichaziva kuti mavhota. Tine urongwa hwekufamba tichiendawo kumamisha tichivadzudza vanhu kuti aiwa inhema ukavhota pawadira hapana achaziva kuti wavhotera papi. Ngatisabvundutsirwe, ngatisashishidzirwe. Saka chirongwa uhu ndehwekukurudzira asi tichidzidzisawo zvakare kuitira kuti vanhu vazvinzise simba revhoti yavo.
Mukuru wezvesarudzo mudunhu reBulawayo amai Stembiso Kupe vati chirongwa chanhasi chavabatsira zvikuru pakusimudzira huwandu hwevanhu vauya kuzonyoresa kuti vagokwanisa kuvhota.
Vanhu vauya vakawanda. Iko zvino tatanga tine machine 2, tatoisa wechitatu, tatoshedzera wechina. Takatarisa iko zvino kuti tinganotora wechishanu. Kune nhamba yatanga takananga tichitanga exercise iyi. Asi hatisati tasvika, asi tatopfuura hafu yacho. Zviri kuitika nhasi zvakatinakira zvikuru.
Chirongwa cheBVR mop-up icho chakatanga musi wa10 ndira chinotarisirwa kupera nemusi wechina 8 kukadzi. Dunhu reBulawayo ndiro rine vanhu vashoma vanyoresa pamatunhu ose ari munyika. Vanhu zvikamu makumi mashanu nezvinomwe kubva muzana ndivo vanyoresa kusvika pari zvino mudunhu iri. Vanhu vanopfuura mamiriyoni mashanu nezviuru mazana maviri ndivo vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota munyika mose kusvika pari zvino. Zeki inoti yakange yakatarisira kunyoresa vanhu vanosvika mamiriyoni mashanu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-1386-0, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001202465 0318. Namba idzi zvakare 0012024650318. Tinote penyurawo pa Facebook chirongwa chedu Let's Talk ngati kurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa Shona.
Panguva iyo pasuro seriri kucherechedza zuva rechirwere chegomarara kana kuti Cancer Day nhasi, vana mazvikokota munyika vari kuyambira veruzhinji kuti vaende kunovhenekwa magomarara kuitira kuti vasazopinda muna taisireva kana chirwere chichakomba. Dr. Bernadette Ndoro, vanoye mazvikokota vezvirwere zvegomarara, vanoti magomarara anyanyonetsa munyika ndepazamu, chibereko negomarara repanhengo yavana baba yeprostate gland. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelous Mhlanganya wewe Studio 7 na Dr. Ndoro pamusoro penyaya iyi.
Munyika yedu yeZimbabwe magomarara ari kunyanya kunetsa. Magomarara akaita segomarara remuromo wechibereko kumadzimai negomarara rezamu kumadzimai. Kuna ana baba gomarara riri kunyanya kunetsa igomarara rechinyama chewarume chatinoti prostate gland. Ndora kanyanya kuwarume iroro. Kune mamwe magomarara mazhinji achona anotoredzerana neutachiona weHIV akafanana necaposi sarcoma. Ichiriko ya kuderera ne non-Hodgkin's lymphoma ichiri kunetsa zvakare asi yakuderera nokuti vazhinji vakugona kutora mishonga yeHIV vachibatsirikana pasiri.
Tiri ipapo zvii zvinoratidza kuti pava negomarara?
Zvinoenda nekuti gomarara racho riri pati pacho, but in general kuita mapunda anongokura kachindi kachona anotanga asingarwadzi pasina kuti abva pekuti. Tinogona kureya kuti gomarara tinoti malumps magrowths. Kuita zvikosoro zvisingapere kunyange munhu akanorapwa zvinji flu zvoramba kupera, kazhinji kacho zvinogona kuratidzika kuti pane gomarara remuchipfuva riripo. Kwozoti kubuda ropa panguva kana kuti munzvimbo dzisingabude ropa mazuva ese zvinogona zvakare kuratidza kuti panogona kunge pane gomarara. Ende kusafambisa kunoita nhengo dzedu dzemiri dzakafanana nehura kana kuti nenzira dzekurasana dzomvura zvinogona kuratidza futi kuti panogona kunge pane gomarara. Saka zvakawanda zvichienda nekuti gomarara racho igomarara rerudzii.
Zvii zvamunokurudzira imi savana chiremba vanoona nezvemagomarara kuti vanhu vaite?
Zvakakosha kune munhu upi neupi kuti azive kuti mararamiro angu inini ndine njodzi yekuita magomarara api acho, ochiziya manje kuti magomarara acho anogona kudzivirirwa here. Kana achikwanisa kudzivirirawo wopinda muzvirongwa zvinodzivirira magomarara iwayo, tinenge tichingokurudzira kuti vanhu vaende vanoitwa screen vanoongororwa kuti vanawo here ipo pasati pane dambudziko.
Vanga vari Dr. Bernadette Ndoro vanoye mazvikokota vegomarara vachitaura naMavelous Mhlanganya wewe Studio 7 vari muHarare. Iye zvino tokuendesai kuna Ivan Zininga kwaanotipa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai vateereri veStudio 7, ndadzoka zvakare svondo rino tichikurukura nenyaya dzevechidiki vari munyika yeZimbabwe nekwakapararira vane zvavari kuita, tichinzwa kuti vari kuzvigonawo sei kwavari. Chirongwa chamunounzirwa svondo rega rega neni Evans Zininga. Nhasi taita rombo rakanaka, tabva tabatawo MC mukuru wechidiki paHarare paanetsa anonzi Thomas Chizhanje. Mukoma Thomas, kwazivai?
Makadini mukoma Zinga?
Ini ndofara, ini mwana wamai amene mimi.
Tiri right, kuri sei koko?
Aiwa kuno kuri right stereke. Totonzwai mimi koko, ndimi muri kutenderera nayo Zimbabwe kai.
Ayo hatisi tukubo naro naro.
Takutaga ika nasi mkoma Thomas veru jinji. Vano kuona inesuo tino kuona imuma dande mtande umu muma Facebook. Muma Twitter. Muma icho chirungu chakau ya ichi. Asi veru jinji okay. Varikunze uku avanya tso zivi kuti murumu yarukumbo itanezu iko and basarake irinombo famba sei. Tingango tange ni uda kubunza kuti iye Thomas Chizhanje uyu asati aita MC ndi ani uyu.
Okay. Thomas Chizhanje, I think I'm quite anita zvinhu zvakati one day. Mainly chakaita kuti zita rangu ruzonyatsoita mukurumbira inyaya ye social media pa Facebook. But before that a degree in marketing from Midland State University. That is ndini pakati pane dande mutadera manga changotaure. But the main thrust of everything that I do ndezvekuti isusu vechidiki tiri in charge of our destiny.
Right. Tiri ipapo mukoma Thomas saka imimi Thomas we marketing uyu na Thomas we MC uyu na Thomas ari kuita ma friends nana Mark Zuckerberg pa Facebook uyu vanhu vese ava kuwanda kwavakaita uku muchivaisa munhu mumwe chete imimi munozvibatanidza sei zvese izvi
sezvana mutara pekutanga ndikati pese pane mukana wekuti ndikwanise kuinfluenza myself or my generation, that's where I come in. Also, and I was with Anzi, we were not the same without money. Kuti, like, Panawan, what of it, I'm Kurumbi Ravasna Mari. But in any, what I believe is, Ukaitam Kurumbira, Unokuzarira, my opportunity, Ekuti, Unokuzaram Kana, Okuti, Ete Mari is not benefited away. Ite mari kana kuti uone mukana wokukurudzira vamwe vanenge vari muposition maybe yawaimbova usati waona mukana uyu. Saka zvinhu izvozvo ndozvinoita kuti ndizokwanisa kuyanana nevanhu vakasiyana-siyana. Kozi ndoziva kuti mukama ihwohwo ndomunobuditsa zvinhu.
Nguva yedu ndo yakuita jerus asi ndichakutsvagai zvakare mune zvimwe zvirongwa tigoramba tichikurukura naye.
Thank you very much, Nkoma.
Aiwa, ndinokutendai nekunge muinesu muchirongwa. Vateereri vedu avo vanga vari mukoma Thomas Chizhanje, MC mukuru anetsa pararapo vachikurukura nesu nezvavari kuita nekwavari kuenda. Tinokutendai nekunge muinesu muchirongwa. Mugodzoka zvakare svondo rinouya muchirongwa chevechidiki chamunounzirwa svondo rega rega neni Evans Zininga. Ndinokuonekai nemufaro ndichiti musare zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Evans. Iye zvino tombonzwa hurukure yechitendero yakaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 naPastor Crispin Masuka pamwe navaSolomon Tembo veChurch Without Walls avo vari mudunhu rePennsylvania muno muAmerica.
Vateereri, ndinokuchingamidzai zvekare svondo rino munyaya dzedu dzezvechitendero. Mucharangarira kuti masvondo maviri kana kuti matatu apfuura takataura naPastor Crispin Masuka veChurch Without Walls pamwe chete navaSolomon Tembo avo vakange vari parwendo rwokuenda kuZimbabwe maererano nezvirongwa zvavanoda kuenda kunoita kumusha kuZimbabwe. Saka vadzokazve nhasi uno kuti vatipire zvese zvakaitika nezvavakanowana kumusha. Ndotanga nemwi Pastor Masuka. Chii chakazoitika kubva zvatapedzisira kutaura tese?
Kubva patakapedzisira kutaura tese paye sekutaura kwetike taita kuti tiri kuda kutuma vaSolomon Tembo senhume yedu iri kubva kuChurch Without Walls kuno kuNorth America kuti vaende vanoonana nevakuru vehurumende kuti tione kuti tingapohere nzvimbo kana kuti farm yekuti tiite chirongwa chedu chekuti tikwanise kuti tiyamure ma-street kids kuvavakira chikoro nekuitawo futi kuti pave nechipatara.
Vatembo, tinokuchingamidza pachirongwa madzoka zvekare. Tipirewo zvakaitika nezvamakanowana.
Ah, ndakafamba zvakanaka hendi ndakasvika ndikatambirwa zvakanaka chose. Ndi ndoda kuudza vanhu veZimbabwe kuti no government is really interested kuti vanhu vadzoke kumusha vainveste. Ndoda kutenda chaizvo vanhu vakandibetsera ikoko, vanhu vakandibetsera vakanditungamirira munyasi kudzoresa zvirongwa zvatanichida kuita. Chekutanga ndinoda kutenda Dr. Furusa of Africa University, ndozotenda futi NG Pastor Kaji Levenia. Those are the people who direct me kuti ndiende to the right people. Ndoda futi kutenda Minister Ziyambi Ziyambi, ndi Minister of Justice and Legal Parliamentary, munhu wandakaenda ndikanoona zvakare. Ndotendawo futi vaEma Shaoshiri, Minister of Land. Saka takaisa zviro zvese izvi kumaministries, navo vese vatakaona. Ndikaendawo futi kuna meya weHarare tikanotaura navo, tikakumbira land. Zvinhu zvakavafadza chose, especially pavakaona kuti kuda kutarisira kuti tichengetedze vana street kids vari muZimbabwe.
Mukatiudzawo zvimwe zvakafamba maererano nekuda kwenyu.
Zvese zvandaida zvaitwa. Kana zvandikutaura kuti maministri zvese ndakaenda kuna Minister Ziyambi Ziyambi ndikataura navo, ndikaenda ku Ministry of Land. Vakati izvo land irimo muZimbabwe yakawanda chaizvo, hatimboipedzi. Takatoofwa imwe land rukadoma about 10 hectares. Tukuda kutangira maHarare because ndo mune vanhu vakawanda street kids. Tabva maHarare topindo kunama matowns ana Bulawayo kadauma.
Saka munofunga kuti zvingatora nguva yakadini izvi?
Handifungi kutarisira maybe kupera kwaFebruary tenda toonzwa answer from the ministers or from the ministry.
Zvino mari dzacho dzatoripo hadzo?
Mari dziripo, masponsor varipo,
Masuka. Pana mashoko okupedzisira amungatipa?
Ndinoverenga hangu nerechirungu rinoti when the Lord brought back the captives of Zion, we were like those who were dreaming. Then our mouth was filled with laughter and our tongues with singing. And they said among the nations, the Lord has done great things for them. Tsamba inondibata zvikuru nekuti vana vaIsraeri vabva muusungwa kuZion kana kuti kudiaspora vakaita sanga vari kurota hope kuti chokwadi zvaitika here kuti taakwanisa kudzokera kumusha. Vakave nekufara vachiimba vachiseka vachidi. Vanhu vakavaona vachiita izvi vakapupura kuti chokwadi Mwari anavo. Mwari aita zvinhu zvikuru pakati pavo. Ndo zvatakapupurirwawo kuno semhuri yeZimbabwe tiri kumadiaspora nevari kunowo kunyika vemamwe vedzimwe nyika. Vakati maZimbabwe you are a peaceful nation. Takatenda nemhuri yeZimbabwe kuzvibata kwavakaita kusvika paita revolution yekuti taane new government. Tamu new dispensation, ndo mashoko.
Aiwa, tinotenda zvikuru namashoko enyu. Ini ndini Tanonoka Wande, ndichiti ndo panoperera chirongwa chedu nhasi. Tanga tina Pastor Crispin Masuka navaSolomon Tembo veChurch Without Walls. Kusvika tasangana zvekare svondo rinouya, mosara zvakanaka.
Apo manzwa muchikamu chedu chechitendero hurukuru yaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 naPastor Crispin Masuka pamwe navaSolomon Tembo veChurch Without Walls vari muPennsylvania muno maAmerica.
Jamtemo salura yodura tanzika iwongo manyangwe hukuzama undura ndakuchinja mtemo salura yodura tanzika iwongo manyangwe hukuzama undura oh mambo
era sigara
kutonga kwaro ngoma painorira ngoma yamakachaira rinofadzanendera
ngambara makachaira
kutonga kwaro kutonga
Gisa ekambo kutonga kwaro kubva kuna Jah Praiser sezvo ngo yedu yapera rigaitimbotarisa musoro yenhau dzanhasi. mbatanidzwa wemapato anopikisa WMDC Alliance unoita musangano mukuru muchitungweza. Tabva tasvika kumagumo anokuoneka ine mufaro, ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isi